Vatongi, chitsauko chegumi neshanu. Mushure mechinguva, panguva yokukohwa gorosi, Samusoni akatora mbudzana akaenda kundoshanyira mukadzi wake. Akati, “Ndinoda kupinda mumba nomukadzi wangu.” Asi baba vomukadzi wake havana kumutendera kupinda. Baba vomukadzi wake vakati, “Ndakanga ndine chokwadi chaizvo kuti unomuvenga kwazvo zvokuti ndakamupa kushamwari yako. Ko, mununʼuna wake haana kunaka kukunda iye here? Chimutora iye panzvimbo yake.” Samusoni akati kwaari, “Panguva ino ndine mvumo yokuti nditsive kuvaFiristia. Ndichavaitira zvakaipa chaizvo.” Saka akabuda akandobata makava mazana matatu akasunganidza miswe yawo achiita maviri maviri. Ipapo akaisa zhenje pakati pemiswe miviri miviri yacho akatungidza mazhenje akaregedza makava akapinda muzviyo zvavaFiristia zvakanga zvimire. Akapisa zviyo zvakanga zvakakohwewa nezvakanga zvimire mumunda, pamwe chete neminda yemizambiringa neyemiorivhi. VaFiristia pavakabvunza kuti, “Ndianiko aita izvi?” vakaudzwa kuti ndiSamusoni mukuwasha womuTimina, nemhaka yokuti mukadzi wake akapiwa kushamwari yake. Saka vaFiristia vakaenda vakandomupisa iye nababa vake vakafa. Samusoni akati kwavari, “Sezvo maita kudai, ini handitombomiri kusvikira ndakutsivai.” Akavarwisa zvakasimba uye akauraya vazhinji vavo. Ipapo akaburuka akandogara mubako redombo reEtami. VaFiristia vakakwidza vakandodzika musasa wavo muJudha vakapararira kusvika pedyo neRehi. Varume veJudha vakabvunza vakati, “Mauyireiko kuzorwa nesu?” Ivo vakati, “Tauya kuzotora Samusoni kuti ave musungwa uye kuti tiite kwaari zvaakatiitira isu.” Ipapo varume zviuru zvitatu vaibva kuJudha vakaburuka kubako reEtami vakandoti kuna Samusoni, “Ko, haunzwi here kuti vaFiristia vanotitonga? Chiiko chawatiitira?” Akapindura akati, “Ndakangovaitira zvavakandiitira.” Ivo vakati kwaari, “Tauya kuzokusunga kuti tikuise kuvaFiristia.” Samusoni akati, “Pikai kwandiri kuti imi hamungandiurayi pachenyu.” Ivo vakati, “Hongu, isu tichangokusunga bedzi tigokuisa mumaoko avo. Hatikuurayi isu.” Saka vakamusunga namabote matsva maviri vakamutungamirira kuruware. Akati aswedera kuRehi, vaFiristia vakauya kwaari vachidanidzira. Mweya waJehovha wakauya paari nesimba. Mabote akanga ari mumaoko ake akaita sorushinda, uye zvisungo zvikadonha mumaoko ake. Akawana rushaya rutsva rwembongoro akarubata akauraya varume chiuru. Ipapo Samusoni akati, “Norushaya rwembongoro ndavaita mbongoro, norushaya rwembongoro ndauraya varume chiuru.” Akati apedza kutaura, akakanda rushaya kure, uye nzvimbo iyoyo ikanzi Ramati Rehi. Nemhaka yokuti akanga ava nenyota chaizvo, akadanidzira kuna Jehovha akati, “Mapa muranda wenyu kukunda kukuru. Zvino ndofira pano nenyota here ndigowira mumaoko avasina kudzingiswa?” Ipapo Mwari akazarura mukaha muRehi, mvura ikabuda mauri. Samusoni akati anwa, simba rake rakadzoka maari uye akamutsiridzwazve. Saka tsime iro rakanzi Eni Hakore uye richirimo muRehi. Samusoni akatungamirira vaIsraeri kwamakore makumi maviri mumazuva avaFiristia.